Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi. Uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuitaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain.
Ndota kunyatsokumbira vagari vekuZimbabwe kunyanya vagari vekudzavai kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watama watazirwa unoziva kuti wandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation, because aiziva kuti munhu uyu hana simba rekuuya kuvachida seizvozvo.
Munyori wekanzu reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vanga vobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyuta kuri kuitwa nemaZimbabweans, nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekutoda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno nemaoko mairi, nekuti tiri kuona vaminisita vekuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa nemaoko mairi neConservative Government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja. Zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura. Zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba chienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations, but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti venesanogona kudirwa mvura, asi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vanenge vakagumbuka, zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvi?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku, vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no, zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions, tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndozvatikuedza kuti hurumende itinzwe, kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akarongwa kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora, vana vekuzimbabwe. Nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei, kune iyo izoro yedu, kwoita ro, kwoita iyo MDC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatham house kwacho kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vaKambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vaKambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu haifanira kuite ziye akatisaspenda. Ane masimba ondisaspenda ndini sastandla kindimeya. Ende meya wanga asipo chete kwemazuva mairi, ende hatizivi kuti chaimhanyirwa chii meya vasipo for 2 days only kuti ndozosara ndichisaspenda. Uyezve vakandimiri kusaspenda taundlak munhu mukuru, hausi munhu wekuti angangoti ha akangandakaraiti unisaspenda. Hatizivi munhu akanganisa unokomisa mukana uchataure kuti zvaakanganisa akanatotongasachirudzi. Ende inenge isatanisaka handindiri munhu anotungamira madhipatimenti akawanda nemasesheni dzakawanda. Chinhu chidaikukanganisira kumadhipatimenti kwemasesheni ikoko inini ndofira izvozvo. Handizi ripoti nezvekuti kana kuine ripoti kana kuti kune chaitira ikoko, kana ndazviziva inini saakaunting officer ndozvigadzira kuone kuti ndazvigadzira sei. Kukota kundinyadzisa kupasirese nai vakandemiti zvinoita rezvo.
Tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato because ndiriwo veteran inini. Ende vanhukazhinji vanongoti maori uveterani ndezvarupf, ende ivo ndeveMDC. Ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri.
Taonawo pane imwe video iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa. Muchitaura mashoko asingataurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarami muchitaura nyaya yekuti munovaura. Mungataura chii pamusoro pemashoko?
Aiwa, takandemire. Ndoda kunyatsokumbira vagari vemuZimbabwe, kunyanya vagari vemuBulawayo yekuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa. Watadzirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation, because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kufuswa kwachiita soizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifaza zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo, varatidza kusandirespekta. Sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal, very many Shona friends. Most of my working life has been in Harare. Ndakachengetwa ikoko nemashona, shamwari dzangu kunyanya mashona. Ipapo ndokumbira kuregerera ende pakuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm him. Ipapo ndinokumbira kuregerera kuvagari veZimbabwe neBulawayo in particular nekwamuri vashamarari.
Saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose?
Nhasi handina kutomboenda kubasa kusatanzira pezo. Saka ndina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha kusikwane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvava zviri important.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Jonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingatauri ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 yeUrban Councils Act inotizvo whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, for any other resolution of the council. Saka, you know, when we do these things, gender strategy should come to them. If you are absent, the mayor is not a person, it's an office. Saka, when I'm in office, if someone is on start leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. The mayor right now is out of the country.
Saka, vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
And because he's out of the country, I don't know if how that letter came, I don't know what happened, but I'm in office, I've been acting, and yesterday actually, the same town chief that you're talking about introduced me as the acting mayor, so he knows very well that I was actually acting, the acting mayor. No, Basarang, I'm not an ordinary councillor. Basarang, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danho ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndorichiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Councils Act section 139, hapana painotaura kuti even isinda mususpenda, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension inini wacho akamususpenda until I report to council. That is very clear, ndozvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa, mungatudzwa kuti muri kuitepo?
Muri pamapurisa, the same town clerk, I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo, achiti I will kill you. Nhasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we were going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt, vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Varatidzi ava vaimba panze pesiti kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo kumiswa basa kwavaDube, asi mushure menguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Asi muchiziviswa chanyorwa naChamber Secretary Amais Kangele Zhou kumakanzura kusanganisira vati Nashe Kambarami avakafano bata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve meya Mguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vakambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachivapa mhosvitadza kuzvanazvo kunyanya yekushayikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kunyatsonyoro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna Amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya, vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziya kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziya nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakukwa neveMedia Institute of Southern Africa Babukta Nakumisa. Mupi wenhau anakava audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuzimba sine kudzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka iworkshop ya yanga yakakosha chaizvo nekumbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wawo yapanguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesiwo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapotitions tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauye nguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ndinenge chida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati paita zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nekutapwa kuanganisira mutemo Access to Information and Protection of Press IP. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ini Taurai Shava. Washington
America VOA. Tombotarisika kune dzimwe nyika. Kuru Mautu ari kutonga muSudan azivisa television yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yeMautu ari konga yakamisa hurongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rwe-499 kubva kuRussia. Amerika yazvakasipa kuti Teki ibude muhurongwa hwekutengesera neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Kotarara AIDS vanogara paDuku Refugee Club Botswana kuti hurumende yeBotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi emaARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirongwa chayo nano chonyaya inotevera.
Kuburikidza nechirongwa chemutungamiri weAmerica Presidency Meds for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi emaARVs pachena paDuku Refugee Camp iyo yakwakadziwa kuchimabvazuwa Botswana. Asi ndokudarwa kwemainoshapika, chirongwa chepepfa chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica kuBotswana vaEfrem Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa mapiritsi amuna Gunyana nokuda kwekuti homwe iyi haichina mari. Asi munyori mubazi rinoona nezvekudzirwa kweBotswana ava Victor Paledi vanoti hurumende yeBotswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri ava mapiritsi.
Under HIV treatment, care and support, the United States President Emergency Fund for AIDS Relief, PEPFAR, continues to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekubatsira avo vanorarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Emergency Plan for HIV Relief, chichiri kubatsira dzira varwere ava kusvikira mumwedzi wagunyana gore rino. Kubva mumwedzi wagunyana gore rino, bazi rangu rezvekudzivirirwa kwenyika ino richatora urongwa hwekupa vanorarama nechirwere cheHIV AIDS mapiritsi pachena. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderera mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire ruzhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree yaravhizi vanofa. Mbeta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Mbeta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasazadzikisa chivimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiti kusti nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu pakanga pasati pane treatment, pakanga pasati pane donor rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, hai, so stable. As long as munhu achiaccept kupinda mutreatment, hai. Hakusisina mandufu dzakawandisa.
VaSamson murefu avo vane makore gumi nemaviri vachirarama neHIV, mumwe wavanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs, zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaiita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pamboshota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wavimbisa munhu tozofana necontraka yevanochikoro wopo allowance, this is a contract for this year. Kana government a faila unoona paine mastrike yevanochikoro kuti aiwa wachivimbisa kuti uchanditora for 4 years course manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So wanoti government kukoti woita mastrike kuti cause inenge rai yamutakirirwa panguva iyoyo.
Kusati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapi nemapiritsi emaARVs zvekamu makumi masere kubva muzana zvendofu dzaiitika muDukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dukwi refugee camp ine vapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundiro achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mune Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasi masikati, kokunda uku kwa hurira maGems mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Tiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints makumi matatu kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinache museti vanoti maGems anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana vavaratidza kutoti bhora ravo riri right pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kweMaGems.
Asi varorenzi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemawarriors zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana wezimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia nenorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri nenorthern Ireland nesvondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Messi Gwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoro nemutambo muZimbabwe sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya South Africa, Malawi neUganda uyezve kubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe maGems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Hello Mari.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma tawana ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatakazva kungokorokotedza kana redu akwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGwerapo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza asikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadii iko tete Marvelous?
Aiwa tiri wadii, makadii ikoko?
Hangwa ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa hamufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMaGems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Ndiri kuda kuenda service amai ava vari kuumba vari kufarudzwa. Aiwa chekutanga samufundisi moyo ndirofara zvikuru kuti ana akatarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSrilanka weAustralia neNorth Ireland. Zimbabwe yaita zvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vachimba yave nyama yekugota baya wabaya chimwenzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu iri mutambo unoterwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vari musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79-49 paichazotamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigowesa yakainga ichigowesa. Saka ndauti Zimbabwe paichatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kumwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ni ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuoneka ini mufaro manherano ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.